Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu zanasi chinambuzi 21-2019. Makore maviri anokwana nasi mushure mekunge vaimbove mutungamiri wenyika muchakavu Robert Mugabe vakasiya basa mushure mekumanikizwa kuita izvi nemauto. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoziya mirishonga yakaitika muguta reHarare apo mapurisa akatanga kurova vanhu vainge vakaungana pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House neZuro. Vanhu vakawanda muguta reBulawayo vanowana rubatsiro kubva kuchikwata chezvizvarwa zveZimbabwe chinonzi Zimbabwe Citizens. Sangano reEuropean Union rinobatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni gumi nerimwe emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukutengera vanhu chikafu. Sangano reHealth Services Board rokumbira hurumende kuti ripiwe mvumo yekuti ipinze vana chiremba vatsva basa sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika zvichitevera kudzingwa basa kwakaitwa vana chiremba. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mirishonga yakaitika muHarare neZuro zvichitevera kurohwa nemapurisa kwakaitwa vanhu vainge vakamira pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.